Mutauri wemapurisa vapo unyati vati nyaya kupinda mumigwagwa vanhu vachita ruzha nedzimotikari vachirova mabhini kana kuita magungano edzisvondo vanhu vachipemberera kupinda mugore idzva nedzimwe nzira dzinowanzoshandiswa nevanhu makore ese hadzisi kubvumidzwa nekuda kwekupararira kuri kuita COVID-19 vati vanhu havafaniri kuita dambe neCOVID-19 nekuti denda iri riri kuuraya vanhu munoone kune dzimwe nyika.
Kuti isusu vanhu ngavaite zvinhu zviri pamutemo vasasungwe. Nyaya yemafirecrackers hakuna, nyaya yekuti zvinhu zvese zviri kuitwa zviri pamutemo. Ndofunga muri kuona kuti mizuro nyika yakaita nyaya dzinoita idzo 300 yemaCOVID-19 positive cases uyezve vanhu vafa vave 360. Tiri kuona kuti pamasvondo maviri ematatu aperayo tiri kuwana vanhu vari kufa zuva nezuva nenyaya yeCOVID-19. Vanhu havasi kupfeka mamasi, ukaenda mumakombi vanhu havapfeki mamasi, vanhu havasi kuita social distance.
Asi vamwe vakaita saamai Eva Nice Dube vanoti vange vatenga mafirecrackers uye vachashandisa pamba pavo nemhuri yavo. Mwana wavo Evidence audza Studio 7 kuti akamirira kupemberera gore idzva nhasi.
Tatengera mafireworks saka tichamaputitsira pamba pedu tichipemberera gore idzva.
Asi vamwe vakaita savasalatio tsoka vanoti vaterera kurudziro yemapurisa uye vasiyana nezvekutenga mafirecrackers.
Indandato naida kutopinda mutauni kuti ndinotenga but ndazosangana nestatement yakabudiswa nemapurisa vachiti zvose izvozvo havachazvibvumiri. Saka handimutoona mari yandakabata handichatokwanisi kutonotengera vana mafirecrackers. Saka taakutodzokera tongonogara totedzera zviri kudawo vakuru vemutemo.
Vamwe vedzisvondo vanoti danho ratorwa nemapurisa rakakosha chose zvikuru mukudzivirira COVID-19. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati vanhu vanokwanisa kunamata vari kudzimba kana pamadande mutande vachidzivirira kupararira kweCOVID-19.
Mazuva apfuura taona vanhu vakawanda vachikanganiswa nechigwere vazhinji vachifa. Saka any precaution ingabatsira kuti kupfuurira mberi kwechigwere ichi kubatiwe chinhu chinofanira kuti chigamuchigwe nemunhu wese.
Mukuru weDestiny Network Bishop Anselmo Magaya vati vanoona sekuti chigaa chaitwa nemapurisa chinopokana nemutemo wakamboburitswa nehurumende unobvumidza kuti vedzisvondo vaungane vari muhwandu hwakatarwa nehurumende. Vatiwo vanoshushikana kuti vedzisvondo vanoomeserwa asi vezvematongerwo enyika vachibvumidzwa kuita madiro aJorgina.
Saka kubhana all night of prayer zviri indiscriminate kana kuti zvisine nekuti huwandi hwavanhu hwakaita sei ndinoona kunge zvisiri consistent nestatement dzatakambopuwa kwokutanga. Naizvozvo ndinofunga kuti kana vanhu vachisangana muhwandu huri nani hapana chakaipa kuti vanhu vasangane vachinamata. Izvozvi pane misangano imwe yanga iripo vana Monzora vakaita makongresi avo avanga vari 1000 taitonzwa chaunga chaicho chaicho chachakatokura. Iwa Munangagwa vakatoitawo chirale chavo chakatosimba chinopfuura manhamba iwayaya. Saka tete taakuzoziva kuti sei zvichiita kunge apo panoita kunge panosunungurwa pamwe pasingasunungurwi.
Asi Bishop Magaya vakurudzira vedzisvondo kuti vasangane vari muhwandu hunodiwa pamutemo pamwe nekuteedza nzira dzekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vanyati vati vanhu havafaniri kuudzwa zvekuita nemapurisa kana nehurumende vachiti vanofanira kuzvichengetedza pachavo vega. Vanyati vatiwo vasikana vakawanda vakabatwa chibharo munzvimbo zhinji munyika mumagungano akaitwa zviri kunze kwemutemo paKisimusi neBoxing Day. Vati mapurisa asunga vanhu vane chitsama uye ari kuongorora dzimwe nyaya dzacho. Zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rese kupemberera gore idzva ra2021 asi gore rino munyika zhinji pasi rese mhemberero idzi hadzisi kuzoitwa semakore ese nekuda kwedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.